Zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muSouth Africa zvinoti hazvina kukoshesa zuva iri nekuda kwekuti hazvina mabasa uye vazhinji vavo vachiri kutambudzwa nehurumende pamwe nezvizvarwa zvemunyika yazvigere. VaAlistair Pfunye avo vaimbove sachigaro wesangano revadzidzisi reZinasu vanoti hapana chikonzero chekupemberera zuva iri kana mhuri yeZimbabwe yakawanda ichiri kushaya mabasa.
Vana veZimbabwe vakawanda, especially vanobva kumayunivhesiti, tikatarisa vamwe vakazvagwa kubva 1980 zvichiuya kuma2000. Vakawanda vacho havana mabasa, vari kudhasbhora kutsvaga magreener pastures. Vakawanda vacho vachiri kureverwa kudzimba nevabereki vavo, vachiva abedden pakurarama kwemhuri dzavo.
Vapfunye vati dambudziko guru nderekuti vatungamiriri vemuAfrica ndivo vari kutonga vanhu panzvimbo yekuti ivo vatongwe nevanhu.
Isusu takazvitarisa kubva kuorganization yandakamirira, tiri kuona kuti kuzvitonga ukuzvitonga kwecertain group yevanhu vatema vangava maelites vanodzivirira vamwe vanhu vatema kuexpressa marights avo. Saka tiri kuti isu dai Africa yachinja mafungiro ayo, dai vatongi veZimbabwe vachinja kutonga kwavo vasave vatongi vevanhu bati vatongwe nevanhu kuitira kuti nyika yedu ienderere mberi nekubudirira.
VaWalter Nyausopo avo vanobva kumutoko vati kuwanda kwemhuri yeZimbabwe muSouth Africa chiratidzo chekuti zvino zvakaita manyama amire nerongo kumusha.
Ini semaonero angu nemamwe maZimbabweans hatirione hatisi kutomboriona maitikiro aro, nokuti mamiriro akaita kana nyika yedu inenge isiri raiti. Vanhu vari muno vanova vachitsvaga mabasa, havana anotaura kodzero yake akanzwikwa, because even uine mapepa pauno da kuti utaurewo kodzero dzako unodzvanyirirwa kana kuda kudzingwa basa, nokuti unozivikana kuti uri kubva munyika ine dambudziko. To report is the same thing. Mapurisa haanyatsobata mhosva dzedu sevanhu vanobva kudzimwe. Mapepa anononoka kubuda, vamwe vacho vachinyimwa reason anombopiwa, pamwe pacho zonyimwa reason yacho chaiyo unenge panenge pasina. Saka kwa vanhu vese vanenge vachida kuti vaite mapepa kuti vazivikane, but zvinenge zvichitoti tinetsei. Saka kwatiri zuva ranhasi harina zvarinonyatsoreva kwatiri.
Imwewo nhengo yebato rinopika Kisare Movement for Democratic Change vaSimbarashe Mujei vati vatungamiriri varipo vari kutora chinangwa chevose vakashaya muhondo vachiedza kusunungura nyika yeZimbabwe.
Izuva ranga richifanira kunge richiunza mufaro mukuru munyika yose, bati takatarisa mamiri akaita nyika yedu tinohwa kusuwa, nokuti tichitarisa kuti zviuru nezviuru zvevana veZimbabwe ropa ravo rakadeuka vachikura kusunungukuro wenyika yedu. Ropa ravo rakadeuka iri vakadeukira here kuti hurumende yanhasi inge ichibata chibharo ponda vanhu vayo, kunge ichibira maelections, kunge inge ichiita huori hurumende inge ichiba uchicherwa zvenyika vachidya pachavo ivo vakuru vakuru vehurumende, ndizvo here zvavakarwira izvozvo? Saka zvinopa kusuwa, nokuti tikataa mangwana tita kutarisa kuti takabvepi nekwatiri kuenda nepatava. Saka tinoona kuti zvichokwadi vanhu vakafira mahara, vanhu vakaenda kuhondo one man one vote ndo yavakafira, but ndiyo here iri kuitika? Chavhota vanhu hachiso chinotambirwa nehurumende iripo nhasi. Vanhu vakavhota mavhotero avo ivo
chimwewo chizvarwa cheZimbabwe zvakare vaEdward Muchatuta vatiwo havaoni chikonzero chekupemberera zuva iri nekuda kwekuti mhuri yeZimbabwe ichiri kutambura kuwana dzidzo, mabasa pamwe nenzvimbo dzekugara.
Kunesuva rokugara muSouth Africa zvakatiome kuti tikwanise kunge tichisangana nevamwe tichiserebhreta zuva guriri, kuti ezvinezvi vana vedu havasi kubvumirwa kuti vaite zvidzidzo zvepamusoro zvokuve mukoti muno muSouth Africa. Vanonzi maforeigners, hazviite kuti vastudy medicine. KuZimbabwe kwacho kana aita matric muSouth Africa haasi kuzokwanisa kuwana nzvimbo yekuti aite sestudy medicine muZimbabwe. Zviri kubva zvavaomera muupenyu hwavo. Kwozoti panhau yeland, isusu tiri kuti kuti tikwanise kuwana mastate muZimbabwe tikutozofanira kunge tatotenga kumunhu atomboitengawo, kuti tikwanise kunyatsoitedza mutsetse unofanwa kuitwa makanzu. Havasi kukwanisa kutinyora bhosi, vanenge vava kutibvunza kuti toda residential address. Residential address yacho is chigara muSouth Africa.
VaMuchatuta vati dambudziko guru rakatarisana nemhuri yeZimbabwe inogara muSouth Africa nderekuwanira vana vavo zvitupa nemagwaro ekuti vakwanise kudzidza munyika umu.
vana vedu vakawanda vari kukurira muno maningu vasarwa muno mune vamwe vari kukurira muno kuti vawane zvitupa vari kunze ende muno apply zvitupa kuZimbabwe. Uruzhinji rwedu rutotambira mari iri pasi zvisingaite, especially vanhu vanoita basa rechidomestic weka. Mari yacho yekuti vazokwanisa kutumira vana kuZimbabwe kuti vanotora zvitupa zvino zvinhu zvinotiome.
Nhengo yepamusoro musangano revatapi venhau vakazvimiririra kuchamhembe kweAfrica vaAnton Jongwe vati kune mhuri dzeZimbabwe dzakawanda dziri kunze kwenyika dzakazvipira kudzokera kumusha, asi ndokunge kana hurumende yagadzirisa zvose zviri kunetsa.
Tinoshuvira urombo rakanaka rekugadzira mabasa evanhu veZimbabwe. Vanhu veZimbabwe vazhinji vari kunyika dziri munharaunda dzeSouth Africa vanoda kudzoka kumusha kuti vasenze vachisumudzira nyika yavo. Tine tarisiro yekuti hurumende yavemo muZimbabwe ichavhura kana yekuti mamwe makambani akazvimirira ega akwaniso kupinda munyaya dzekutepfenurwa kwenhau munyika yeZimbabwe. Iko zvino kunongori nekambani imwe chete yehurumende iri kutepfenura nhau muZimbabwe, asi tinoshuvira kuti dai mitemo yagadziriswa kwawanikwa makambani akawanda anowanikwawo achitepfenyura nhau, zvinoita kuti vanhu veZimbabwe vawane mikana yakawanda yekunzwa nhau. Tinotarisirazve kuti nyika yeZimbabwe ichapa mikana kuvanhu vayo kuti vave nemafreedoms of expression anove akakosha zvikurusa.
Nyika dzakawanda dzacherechedza zuva revashandi nhasi. Panguva iyo nyika dzakawanda dzine vanhu vakawanda vasina mabasa, sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzeupfumi pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.